Sangano Re Organization for Security and Cooperation in Europe, kana kuti OSCE, rakabudisa gwaro rinoratidza kuchorwa zvakanyanya kwekodzero dzevanhu muBelarus zvichiitwa nehurumende yava Alexander Lukashenko. Munguva yesarudzo dzakabiridzirwa muna Gunyana uye mushure mesarudzo idzi. Sangano iri rinoti chinangwa chava Lukashenko mukutyora kodzero pamwe nekusungwa vanhu ndechekuomesera vanhu vanoda kuratidzira uye kuchishidzira vanoda kuzoratidzira. Kuchorwa kwekodzero dzevanhu vanenge vachiratidza murunyararo vanopikisa pamwe nevatori venhau kunosanganisira kutochwa kwevanhu, kusungwa, kumbunyikidzwa kuti munhu asataure akasununguka pamwe nekurambidzwa kuungana kwevanhu murunyararo. Munyori wegwaro iri uye vari nyanzvi munyaya dzemitemo yepasi rose, muzvinafundo Wolfberg Benedek, vanoti zvinosuwisa kuti hapana atamiswa mumatare nenyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu munyika iyi. Muzvinafundo Benedek vanoti kusasungwa kwevapari vemhosva ava kunoburitsa pachena kuti munyika iyi kodzero dzevanhu dzinotyorwa pamadiro uye hapana matare anotonga zvejekerere vanopikisa hurumende munyika iyi. Kuratidzira kwevanhu vakawanda kuri kuenderera mberi muBelarus kubva zvatanga kupikiswa kwesarudzo. Izvo zviri kuisa mutungamiri wenyika iyi, uyo atonga kwemakore 26 panguva yakaoma, asi achiramba kuti sarudzo dzakabiridzirwa. Masangano enhau anoti vaLukashenko vari kusimbaradza utongi hwavo nekuvhara muganhu wenyika uri kumadekero, kubvisa gurukota rezvemukati menyika uye kukurudzira mauto nemapurisa kuti arwise vose vanenge vachiratidzira. America inoti inofadzwa neushingi hwevanhu vemuBelarus, vakadaro gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo. Vanotiwo America icharamba ichikomekedza hurumende yemuBelarus kuti imise kusunga kwairi kuita vanhu uye kuti inzwe zvichemo zvevanhu vanoda sarudzo dzakachena uye dzinoitwa pasi pemasangano akazvimirira. Zviri kukurudzirwa nesangano iri zvinopa hurumende yemuBelarus mukana wekupedza gakava riri munyika iyi. Izvi zvinosanganisira kupinda munyika iyi kwenhumwa dzeOrganization for Security and Cooperation in Europe kunoona zviri kuitika kumiswa kwemhirizhonga iri kuitirwa vanhu vemuBelarus uye kuona kuti vose vari kutyora mitemo varangwa. Gwaro iri rinotiwo vose vakasungwa vanofanirwa kuburitswa muusungwa, uye munyika iyi munofanirwa kuva nenhaurirano dzechokwadi dzinopindwa nemapoka ose. America inoti inomira nevanhu vemuBelarus panguva iyo vari kutsvaga utongo hwejechetere. Aya mashoko anomirira muono weAmerica pane zviri kuitika muBelarus.